Vachitaura nhasi pamurombedzi kwazvimba mudunhu remashonaland west vamunangagwa vati vachamisa havafanirwe kufunga kuti vakapusa nekuvarega vachitaura nekuita zvavanoda munyika. Vamunangagwa vati vakaunza nguva yejekerere munyika vachamisa yavanofanirwa kuremekedza.
Boita zvenyu misakadzo vamunozoitai nemaguta zveprovision import scheme yedu. Maguta manje moita misikanzwa yamata tikuonai muri kuitai. Kusungunuka idemocratic space iri mukati menyika ino. Democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita misikanzwa vanoita takangotarira. Asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa kwete.
Vamunangagwa vati munyika makaita sarudzo dzakanga dzine runyararo uye vakakunda nekudaro vanofanirwa kuremekedzwa nevanhu vose kusanganisira nhengo dzeMDC inotungamirirwa navachamisa. Vatiwo nhengo dzeMDC dzicharamba dzichiburitswa muparamende dzakasaramekedza nekusimuka kana ivo vamunangagwa vaenda kuparamende uko vati vacharamba vachienda.
Musuno uyu paipuwa budget, head of state ndopinda voramba kusumuka. Murayiro unoti kana head of state apinda munosumuka iwo voramba nokuti kwai hakuna head of state. Speaker akati get out. Vakabuda. Ndicharamba ndichingoenda kuparamendi ikoko vakazosumuka vachingobudiswa. Isi toita paramendi yedu tichingotonga vachingobudiswa.
Mashoko avamunangagwa aya atsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga, avo vati vachamisa muparidzi wenhema uyo ari kurota achitonga izvo vati zvisingazoitika nekusingaperi.
Saka hapana anofanirwa kungorota kuti mangwana zvichaita kwangu. Kana zvingadai, wedha munhu ari muopposition, wedha ari kupi, tiri kutaura kuti Shumba Murambwi vanogara varipo nekuti muzodziwa wamambo ndivo vakasarudzwa kuti vavepo. Saka musafungire kuti zvikadaiwo nefunga makore akadaiwo zvedu zvinenge zvanaka ndichapinda. Hapana nzvimbo, hapana pekupinda.
Vamunangagwa vati bato ravo richashandura mitemo muparamende kuti vaite zvavanoda sezvo vane nhengo dzinodarika zvikamu zviviri pazvitatu.
Over two-thirds majority in parliament. We can pass any law we want in parliament.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo harisi kuzoshayiswa hope nekwavanoti kuhumana kwevatungamiri veZANU PF vaviri ava sezvo vana veZimbabwe vari ivo vanosarudza mutungamiri avanoda kwete vamunangagwa kana vachiwenga.
Hakuna demokrasi yakaunzwa navamunangagwa. Vamunangagwa navachiwenga makurukota eudzvanyiriri. Zimbabwe yose yotambura. Hakuzvibetseri kuchikidzira vachamisa, kuda kuchikidzira MDC, kuda kuchikidzira vazhinji veZimbabwe. Chisingaperi chinoshura. Chamhara chete kubva kwavari ikoko nepawa yavakatora yemusengabere.
Mutungamiri wenyika vashamisawo vanhu vakawanda apo varumbidza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavati vari kurwara vari kunyika yeSingapore vachiti ndibaba venyika. Vamunangagwa avo vanga vachichengetedzwa zvakasimba nemauto vashoropodza vebhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu vachiti vose vari kuramba kuderedza mitengo vachatorerwa marezinesi. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga wekutenda vanhu nekuvhotera bato reZANU PF musarudzo dzadarika. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi kwazvimba, ndini Apa Chigoriwa.